zvandingakwanisi kutaura pachinano chino ichi ndezvekuti mari yekuti Priti akwanise kusimuka kubva muZimbabwe kukwira ndege kuenda kuIndia nekuti anotanga kunotarisana nachiremba takakwanisa kuiwana. Ndingati mari hombe yakabva kuna Prophet Magaya wePhD Ministries akakwanisa kutipa mari inoita iyo $18,000. Then kune vamwewo vakaita sana PSI, Population Services, vakatipa mari inokwanisa iyo kuita $1,136. Then tine vamwewo vakaita sana Fawcett Security, vatipawo mari inokwanisa kuita $1,000. Tinezve vebato reAffirmative Action Group vakatidonatira tickets rekuti Priti akwanise kunge achikwira mundege kuti aende. Tine vamwewo vakati kuti nekuti takazovhura mukana wekuti vanokwanisa Zimbabwe yese kupota vachikandawo kana ani paanenge awana, takavhura inonzi Eco Cash Account yakakwanisawo kutipa mari yakasvika kualmost $800 ikokoko. Saka ndingati mari dzacho ma-1-1 dziri kungota dzichiuya dzichidai. Saka tiri kungotambira zvese ende tiri kungochema zvekuti vesewo vaya vanga vatipromisa kuti tine zvakati zvatoda kuita, tirikungoti rambai muchibatsira. Nekuti even akaenda Priti wacho kuIndia ikoko pane inonzi after care.
Pari zvino muri kutarisira kuti achasimuka rini kubva munyika akananga kuIndia?
Chishuwo chedu changa chiri chekuti angadei akatosimuka akatoenda, but sezvo munoziva kuti kune mapepa anenge achida kugadziriswa nevemaembasi nei nekuma airline kwacho, nekuti condition yake is a special condition, hakwanisi kungokwira chero mundege. Sakutaura kwandiri kutoita nemi izvozvizvi ndikutobva kuairline yeEmirates. Saka deti repadhuze dhuze ravandiwanira nderemusi weSaturday, saka achange achisimuka manheru eSaturday.